manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 12 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
takapa ma license ku 14 ma community radio station and akutotanga kuchienda pamhepo tatanga neausheni saka tiri kufara zvikuru
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva reWorld Radio Day hurumende ichiti iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzekutepfenyura
zvatinoda kuti titsinidzire pazuva ranhasi ndeze kuti kutefenyurwa kwemasaisai ngakuvandudzirwe nekupa maresines kuvana vezvizvarwa zveZimbabwe zvose zvisinei nekuti vabuda mbamani
asi vemisa Zimbabwe vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa nehurumende kusimudzira nyaya dzekutefenyurwa pamaradio
vanhu vanongosvora ka vanhu vagara vachisvora kusvora mbodza nekuzvimbira
MDC yakasiwa namushakabvu Morgan Tsvangirai ichakwanisa kurarama here kana kuti rave zuru rakapinda nyoka tine hurukuro nava Douglas Monzora Ii ndiyo mimi emsoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukupemberera zvinoitwa neradio mukuparurwa kwemashoko kana kuti World Radio Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kuchiredzi. Nengo dzebazi reUnited Nations rinoona nezvedzidzo reUNESCO ndizvo zvakatanga kucherechedza zuva iri muna 2011 rikazotambirwa negungano guru reUnited Nations General Assembly muna 2012 richinzi ripembererwe musi wa 12 kukadzi gore roga roga. Radio kana kuti dzangaradzimu yakakosha zvikuru muupenyu hwevanhu panyaya dzekuburitswa kwemashoko. Dingindira regore rino rakanangana nekuve nechivimbo nezvinotepfenyurwa kana kuti Radio and Trust nyaya yekutepfenyura paradio muZimbabwe yakatanga muna 1932 nyika ichiri kunzi Rhodesia Muguziya nezvekukosha kwezuva ranhasi nemhemberero dzacho tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza
tauya futi kuno kuchiredzi kuzovhura zviri pamutemo nepfenyuro ye community yatinoti community radio station yekutanga kuenda pamhepo inonzi iyo ocean saka tavhura zviri pamutemo nhasi na minister mutsvangwa saka tiri kufara zvikuru sehurumende kuti takapa ma license ku 14 ma community radio station and akutotanga kuchienda pamhepo tatanga ne ocean saka tiri kufara zvikuru
Chatambirwa sei chirongwa ichi muchiredzi?
Chirongwa chedu chabudirira zvisingaite vanhu vabuda vanga vakazara stadium Chovani stadium yanga yakazara tanga tine ma MPs ese kuchiredzi kuno vari vana plus proportional representation nemadzimai ende tanga tine political leadership yanga iriko tine madzimambo Mambo Chovani wanga varipo and vana vechikoro ma drum majorates anga achitwa ipapo traditional dance yanga ichitwa ipapo zvese and kwanga kwakasunga nhasi tafara zvikuru ma radio stations ese muno muZimbabwe anga aripo achitepfenyura live ma broadcast vachibva kuno kuchiredzi kuChovani stadium saka tapemberera tikanakidzwa Ve UNESCO vanga varipo futi vakapawo ma messages avo.
Vamwe vataura ndirapi?
Kwaita ma solidarity messages anobva kuMaz, Media Alliance of Zimbabwe, Zakras ve Community Radio Station ava, ne Misa vanomirira vatapiwe nhau vaitawo ma solidarity messages. Saka kwanga kwakasunga nhasi, minister vaparura nyaya yacho iyoyo ende vapa speech yanga yakanaka zvikuru.
Vataura nezve imai mutsvango.
Vachipa nhoroondo emafambiro atakaita kuti tizosvika kuti ma radio stations apuwe ma license. Saka tafara zvikuru kuno kwatiri kuchiredzi.
Mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vachitaura vari parunare kuchiredzi. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabata mukuru wesangano revatori venhau remisa Zimbabwe vatavani moyo.
Semisa Zimbabwe tinobatirana pamwe chete maoko nezvizvarwa zvepasi rose kucherechedza zuva rekufambiswa kwemashoko kuburikidza netsangaradzimu kana kuti radio, inova iyo ndo nzira inonyanya kushandiswa nevanhu vemuZimbabwe nevanhu vemuAfrica kuti vange vachibata mazwi nekutsvaga kutaura nevamwe vavo pasi rose. Misa Zimbabwe inobatawo zvakare nevamwe vose vari muZimbabwe, vari mucivil society, vari muhurumende mukucherechedza zuva iri.
Zvii zvamurikurudzirawo kuti hurumende iite panyaya dzekutepfenyura pamaredio?
Zvatinoda kuti titsinidzire pazuva ranhasi ndezvekuti kutepfenyurwa kwemasaisai ngakuvandudzirwe nekupa maresinesi kuvana vezvizvarwa zveZimbabwe zvose zvisinei nekuti vabuda mumbamani kana kuti vanotsigira chinamato chipi, chitendero chipi, matongerwo enyika api, kana kuti vanobva kudunhu ripi, kana kuti kuvandudzirwa kweupfumi hwavo hwakamira sei. Kasi kuti ngavangopa vanhu vose zvavo. Tinotaura kudaro tichitarisa nenyaya dzemaresines akapiwa kutepfenyura kudarikidza kufurikidza dzangaradzimu uyezve nekutepfenyura neterevhizhoni.
Munoti kudii pane vakapiwa maresines kusvika pari zvino?
Vazhinji vacho veterevhizhoni pa6 vakapiwa, unoona zvikurusa kuti mufungiro wavo nemubatiro wavo wakarerekera kune vakuru vari mukutonga nyika ino. Tutarisa zvakare kune vakapiwa maresines ekutepfenyura madzangaradzimu varishandisa yatinoti national frequency maviri akapiwa kubva mugore ra2009 kusvika nhasi. Tinowana pane Star FM neZFM. Zvakare unoona kuti one way or the other pane kakuvepo kekutsigira vari munguva yekutonga kwanhasi.
Zvii zvamunoda kuti zviitwe?
Tinoti kana maresinesi achipiwa ngaapiwe vanhu vasina kutariswa kuti vari kubva mumba mupi.
Mukuru wesangano revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamirira mubatanidzwa weMDC Alliance Musarudzo vaDouglas Monzora vanoti vanofunga kuti bato ravo richakunda musarudzo dzemabai elections musi wa26 kukadzi. Kunyange hazvo nezuro vanhu vashoma vakaenda kumusangano webato iri wekutanga wakaitirwa paZororo Grounds kuHighfield. Vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zviri kuitika mubato iri zvinosanganisirawo danho revamwe vaive mutevedzeri wavamonzora Dr. Thokozani Kupe zvekuti vave kutungamira chimwe chikwata cheMDCT munongedzo wekuti kwave kuparara kwebato reMDC rakaumbwa muna 1999 richitungamirirwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamonzora.
Zviro remabai elections tiri kufamba zvakanaka chaizvo mubato revanhu, bato reMDC. Tiri kupinda muelections iyi titakabatana nemamwe mapolitical parties seMDC Alliance. Tiri kufirudza maMP 26 pa29 zvakadzipo. Makanzelas tiri kufirudza 85 nyika yese. Kampeni yedu hatisi kuda politics dzekutukana, dzekunyombana, dzekurovana. Tirikuda kuti vanhu vataure zvavakamirira. Tisusu sebato tiri kutenda nekampeni yekuti tinoda kuita zvakanakira ruzhinji. Asi isusu seMDC taita bato raita vanhukadzi vakawanda kudarika mamwe mapato vari kukwikwidza pasarudzo iyi. Takawirirana semusangano kuti tichapa rubatsiro wakati kurei kuma areas arikukambenwa newanhu kadzi.
Asika tiri panyaya yekusimudzira madzimai vamonzora takanzwa kamai kupe vamaishanda nawo vachiti aiwa muri kutovadzikisira zvakaitika mubato.
Zvekuti munhu adzingwa mubato hazvinei kuti mukadzi kana kuti murume. Zvinodipenda kuti iye adzingirwa zvipi, abudira zvipi musangano macho. Mukatarisa MDC munomu makabuda vanhu vakawanda. Makabuda wemuda asi mudzimai kwa makabuda tendai miki asi mudzimai nokuti vane zvavakaita ivo amai avo. Vakaita press conference yavo vakati ivo bato ratemurwa nepakati. Vakati ivo vapresident nechimwe chibandiko. Mutemo weMDC ndekuti kana uchida kuita president wepati unovhoterwa kuextraordinary congress. Maiki vana kudzingwa nemunhu mubato. Ndivo vega vakataura kuti ndaakutungamira chibatiko changu isuti vatangovasiya vachienda. Asi kana zvinge zvadaro tinotora city redu sematorero atangoita masiti emamwe maMP akanga ane mapato avo. Hapana kushungurudzwa kwavakaitwa amai kupe.
Etouya panyaya yealliance apa vamonzora vamwe vanopikisana nemi vari kuti muri kungobatirira zita rekuti alliance nekuti vakanyora chibvumirano chacho vakawanda havasi mubatanidzwa imomo. Masara nani chaiwo akanyorerana chibvumirano ichi?
Chakakosha patinenge tichitaura nemi alliance haasi munhu akasaina nekuti vazhinji vakasaina havasi sipo. Mukatarisa kuMDC yandotungamira ini munhu akasaina ndiMorgan Tsvangirai. Vamugen Tsvangirai havasi sipo vakashaya. Saka panouya akavatsiva ndiye anenge amukuru webato iroro. Mamwe mapato aya vamwe vatungamiri vakabuda mumapato imomo mapato iwayo akasara. So muenzaniso vaWelshman Mube vakabuda mubato ravo vakanojoina MDCT. Vatendai Biti vakatandaniswa kubato ravo rePDP vakatsiwa namai Matibenga. Vanhuude iko zvino zvivatsiwa navamandaza. Saka kutaura kwatiri kuita iko zvino tine maalliance partners 6 out of 7 akaenda kuelection ya 2018. Vakabuda chete mualliance ndezvakarufumi netransform Zimbabwe yavo.
Mune imwe nguva makambotaura mashoko ekuti iri ranga risiri bato. Vamwe vari kuti vakadzingwa vachinzi vainge vaenda kualliance. Mungatsanangura kuti zviri kufamba sei ipapo?
Chekutanga Mukova Blessing, MDC alliance harizi bato. MDC alliance mubatanidzwa wemapato anga ari manomwe 7 iko zvinezvi amatanhatu. Saka bato rimwe nerimwe rinenge rina president waro. Zvozobatana kuti tiite mubatanidzwa wemapato unonzi MDC alliance. So anenge ari mutungamiri kana kuti president weMDCT ndiye anova mutungamiri weMDC alliance. Hakuna munhu Mukoma Blessing akambodzingwa nenyaya yekuti akanga ari memba yeMDC alliance. Inhema idzodzo. Vanhu vakadzingwa nokuti vakanga vafoma rimwe bato risiri bato reMDCT.
Asi vamunzura vamwe vari kuti nekupatsanuka patsanuka kwaita bato uku zvinenge zvaakureva kuti zvainge zvichida kuitwa navatsvangira zvinenge zvaparara. Vamwe vachitotaura kuti avaone MDC alliance ichikwanisa kutora kana chigaro chimwe chete zvacho mumaby elections umu.
Vanhu vanongosvora ka vanhu vagara vachisvora kusvora mbodzani zvimbira.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamirirawo mubatanidzwa weMDC alliance musarudzo vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika tichaenderera mberi nehurukuro dzakadai svondo rino apo tiri kutarisirawo kuti tinge tichitaura nemutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Thokozani Kupe uye vebato reZANU PF. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vari zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nemana kana kuti 5374. vanhu makumi masere nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho vave zvuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana nevapfumbamwe kana kuti 231,299. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu negumi nechimwe zvine mazana masere nemakumi mana nevaviri kana kuti 4,311,842. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nematatu zvine makumi maviri nevana kana kuti 3,343,024. Vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi masere nemaviri zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 82,667. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTunisia Vakai Said nasi vabvisa zviri pamutemo imwe kanzuru inoona nezvematare munyika mavo yeHigh Judicial Council. Vaseid vabva vazvipa masimba ekudzinga vatongi vematare uye kuvarambidza kuramwa mabasa. Kubviswa kwekanzuru iyi kwapa kuti vanhu vakawanda varatidzire muguta guru renyika iyi reTunis. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakayambira parunare mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti vakangopamba Ukraine vachatemerwa zvirango zvakaomarara. Russia iri kuramba ichiunganidza mauto pamuganhu neUkraine. Mauto aya adarika zviuru zana kana kuti 100,000. Asi vane ruzivo nezvehurukuro yavaBiden navaPutin vanoti hapana kuwirirana kwakaitika nezuro. Russia iri kuda kuti Ukraine isapinde mubatanidzwa weAmerica nenyika dzekumawirira weNATO. Nekutyira hondo, America, Britain, Germany neNetherlands dziri kurudzira zvarwa zvadzo kuti zvibude muUkraine. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum, umo tichatarisa nyaya dzekucherwa kwezviwanikwa.
Inini ndinoitwa Payne Farai Kupfuwa, ndiri founder and CEO weorganization inonzi Young Miners Foundation. Zvatiri kuita tiri kubatsira vechidiki vari between 18 to 40 vari kuda kupinda mumabasa ezvekuchera semabhizimisi. Tiri kukurudzira vechidiki kuti vachiregedza kutora mabasa ekuchera senzira yekushupika kana senzira yekuti munhu ashaya chekuita muupenyu opedzisira ovamba kuti regedza indiende kumakomba, regedza indingo achingandiramise.
Muri kukurudzira kuti vaite sei chaizvapa?
Ngavatore mabasa ekuchera sebhizimisi pavanotoshandisa mitemo yebhizimisi inoita kuti zviinde mberi, kana paroda kuti padeedzwe pageologists, masurveyors, mametallurgists vese vadeedzwe vauye vachimukombera pamwe pazvishandwa pamamines madiki kuti akure. Pfungwa yedu ndeyekuti mamines madiki ngaasimukire aende pamedium scale.
Seizvozvo zvakakosha
kuitawo kuti iyo nyika ibudirire zvikuru nemabasa iwayo ekuchera. Ende zvakare uye vasinawo mabasa vari kubva kuzvikoro zvafanana neZimbabwe School of Mines nemamayunivhesitis vakadzidza mabasa ezvekuchera vanokwanisa kuti vachizowanawo mabasa kumasmall scale mines anoti anenge asimuka pamedium scale. Akangoramba ari madoko hapaite mukana yemabasa evanhu vakasiyana siyana vakadzidza zvakasiyana siyana zvinosimudzira.
Asika munguva ino yezhizha hurumende iri kuyambira vechidiki kuti vambomira zvekuchera nekuti mvura iri kunaya yakawandisa zvekuti migodhi inogona kudhirika vakarasikirwa neupenyu. Muri kupawo kurudziro yekuti kudi?
Hatisi kudzoka shure pakukurudzira vechidiki kuti kana kuchinaya senguva inoyi sezvongotaugwa nehurumende vambomirira kuita zvekuchera nekuti mamwe makomba acho avanenge vachishanda mari hana kusimba sezvo zvisi pasinawo zvekushandisa zvakanyatso kwana. Saka nguva ino zvakuchiri kunaya uye zvakuine mastoma nemacyclone ari kunzi ari munzira kuya Young Miners Foundation tiri kukurudzira vechidiki kuti vambomira kuita mabasa iwaya kusvika mvura iyoyi yaenda voenderera zvavo mberi nemabasa.
Ndeapi matambudziko amuri kusanganawo nawo mubasa renyu?
matambudziko ari kungonyaya kusangana nevechidiki panyaya dzekuchera ndiwayo mari dzekuti vatange kunyatso nemichina yekuti vakwanise kunyatsoita basa racho nemazvo inosanganisira makompresa, mapumps, magenerator, maexcavator kune avo vakuita zvikoromo nevakuita zvichirwa zvakasiyana siyana. Saka dambudziko hombe riripo ndere zvekushandisa kuti vakwanise kukoromora kana inga vakoromo kuti vakwanise kuchera kunyange riri goridhe pasi. Zvakaita kukudzirwa vechidiki kuti vapinde mubhizimisi rekuprocesa kana kunga vari goridhe vasagumbire mukuchera chete, vaisewo maprocessing plants ekutiwo vapedza kutora mari kubva pakugaya votorazve imwe mari zvepamaini ipapo kuburikidza nemaprocesi anoita anosakazwa nableaching kana zvichitokwanisika vakwanise kuita kupfurikidza kuenda kuelution vacomplete yatinoti value chain yese yemining. Mining ngaitogwe sebusiness, small scale mining ngaichitogwa sebhizimisi. Paine mapepa ose anodiwa pamine, paine zvose zvinotarisirwa kunge zviri pamine. Iende mberi ende muono wemberi uonekwe kuti zvinhu zviri kumbobvepi ende zvichiendepi.
Ko vanenge vachida kuva nhengo dzesangano renyiri vanoita sei?
Kuti vanhu vauye mubato redu Young Miners Foundation, pane registration inoitwa. Kana une makurari between 18 to 40, unokwanisa kupinda muorganization yedu tokwanisa kukubatsa nemaprofessionals akasiyana siyana mabasa ezvekuchera iwaya anosanganisira mageologists, mametallurgists, masurveyor, mametallurgical assayer, maaccountants, malawyers, vese vatakaunganidza kuti tiite mukombera pamwe kubatsira. Ini zvakare tine ukama hwakanaka nevamwe vari kuda kutibatsirawo kuburikidza nekupa mari vanosanganisirawo mabhanga remayouth rinonzi Empower Bank, vanosanganisirawo Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe MMCZ vakamira kutibatsira nyaya dzekuti vativhurire mikana yekuti titengese mamwe maminerals asiri goridhe kuzhe, sezvo goridhe richingotengwa neFidelity chete. Zvakare tine ukama hwakanakawo nezvikoro zvakafanana neZimbabwe School of Mines vari kutibatsira kuti tiitewo zvimakosi zvidoko doko zvinoita kuti tivhurike ende tive nezivo yekuti toita basa iri rekuchera sei zvakarongeka uye zvine bhizimisi mukati ende uye zvine muono wemberi zvinosimudzira nyika zvichisimudzirawo upenyu hwevanhu.
Munobatika papi?
Tiripo paFacebook nesekuti Young Miners Foundation ende tinowanikwa futi kunyange pamasocial media platforms anana WhatsApp. Ini nenhamba dzangu dzerunhare zinoti 773-625-406. Saka vanoda kupinda muchirongwa chedu vanogoza kutitsvaga paFacebook kana kuenda kutibata ipapa nhamba idzodzi ndataura 0773-625-406. Ndatenda zvangu.
Mukuru wesangano reYoung Miners Foundation vaPain Farai Kupfuwa vachitaura vari parunhare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo unobva kune umwe mutereri.
Makasimba here kwamuruko? Ini nemubvunzo wangu uri pakuti sei tichitambudzika, sei tichiparara, sei tichisvika pakushaya kuti kushaya vimbo kana kushaya chikonzero chekurarama muupenyu. Sei tichisvika pakuzofungisisa, pakuzoshaya kuziva kuti shoko ramwari chairo chairo rinonyanyorevei. Jehovha unotaura kuti une rudo nesu, asi sei tichitambudzika, sei tichiparara, sei tichifa kana nenzara, vazhinji vachitambudzika, sei zvakadaro zvichiitika? Konei Jehovha asiri kuratidza simba rake? Ko Jesu paachauya chii chichachinja, uye hatizi tinenge taparara here?
Kuti batsirane mubvunzo iyi, nhasi tina mufundisi Oliver Mandisodza.
Kazuwai wadiwa vateereri, ndoimba Mwari vari kukuchengetai, Mwari vari kukuitirai zvakanaka mugore rino 2022.
Mufundisi, manzwa mibvunzo yemutereri wedu, mubatsireiwo.
Tichitarisa musoko raMwari vakuna vaRoma chapter 5 bva pa3 inoti zvisati zviri izvo bedzi asi ngatifarewo mumadambudziko tichiziva kuti kutambudzika kunouyisa kutsungirira kutsungirira kunouyisa kuidzwa kuidzwa kunouyisa tariro tariro hainyadzisi nokuti rudo rwaMwari rwakadirwa mumwoyo yedu nomweya mutsvene watakapiwa. Vadikani, tisasa musoko raMwari kubva pandima yataverenga pane zvinhu zvabuda pachena tinofanirwa kuziva tinofanirwa kunga tiine ruzivo ruzivo rwatinofanirwa kutiraramisa savanhu runobva musoko raMwari. Zvoreva kuti zvikonzero zvekutambudzika zvekuparara zvekushayiwa tariro kana kufunganya kana kutadza kuziva kuti soko raMwari rinorevei tinoona ruzivo irwo rwomusoko raMwari. Taziva chimwe chinhu chinokosha kuzivikanwa ndezvekutambudzika kune kwazvinobatsira mukati mekurarama kwevanhu. Zvinoreva kuti kutambudzika kunowinzwa kutsungirira. Chibereko chinotarisirwa pamunhu kana wasangana nekutambudzika chekutanga unofanirwa kuziva kuti unofanirwa kutsungirira. Zvino chibereko chekutsungirira itariro kana kuti kuidzwa ndo chekutanga kutestiwa kuonekwa kunzi vakamira here vakasimba here. Wabva ipapo unosvika paunofanirwa kuwana tariro. Chinotarirwa hainyadzisi. Mudikane hama, chekutanga unofanirwa kuziva soko raMwari kuti rinomboti kudiko panyaya yekutambudzika. Soko raMwari zvino vaRoma vazhinji vakatambudzika kutarisira vakaita sana Josepha, mambo Dhavhidhi, Jobhu, muprofita Jeremiya, maapostori Pauro kunyange namambo Jesu vakasangana nenguva yekutambudzika. Asi chinondifadza ndechekuti mukutambudzika kwavo havana kutadzira Mwari. Tine zvizhinji zvatinodzidza kubva pane zvakasangana nevarume ava. Pazvinhu zvose izvi Jobhu haana kutadzira Mwari kana kupa Mwari mhosva. Vadikani, kana tasangana nematambudziko chekutanga tinofanirwa kuzvininipisa kusvika pakunamata Mwari. Tinofanirwa kusvika pakunzwisisa zvinoreva kuva nezvinhu uye nekusava nezvinhu nekwazvinobva kunobva pfuma yedu. Kana ichibva kuna Mwari tinoziva kuti Mwari ndovanopa, Mwari ndovanotora. Chinhu chatikudzidza ipapa ndicho zvakare kuti pati zvinhu zvose hatifanirwi kutadzira Mwari nekuti tikuomerwa. Saka ngatisatye kana kuvhunduka, ngatirambe takatarisa musoko raMwari, ngatizivei kuti tasangana nematambudziko Mwari vane zvavanoda kutidzidzisa, Mwari vanoda zvavanotizarurira musoko ravo neupenyu hwedu. So ndinotenda kuti Mwari vachakuramba vachitizarurira kuti nyaya iyi inyaya yehombesa. Usarasa tariro mudikani, tarisa kuna Jesu, werenga soko raMwari, iwa neukama naMweya Mutsvene mugore rina 2022, Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinotenda mudikani, tinotenda. Amen and amen.
Nemashoko iwayo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Oliver Mandisodza. Tiudzeiwo zvamunofunga vatereri kana kutipa mibvunzo yenyu. Tumirai maaudio enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vatereri.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa nhau dzemitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Cape United yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos. Kozotiwo Bulawayo City yakunda FC Platinum 2-0. Kunaya kwechando kana kuti snow kuBeijing kunonzi kwakanganisa mimwe mitambo yemaOlympics nhasi sezvo kwange kuine mhute. Parizvino Norway ndiyo iri pamusorosoro pemakwikwi aya nemenduru 21 ichiteverwa neGermany, Netherlands neUnited States of America. Anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.